ndokunonzi kutsvaga utano mugadhi. Isu, of course, we don't support the issue of my extra lesson. We have been very clear that we want kuti varairidzi vapiwe mari naemployer. But kuti tiene sangano re-anti-corruption, rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha, richisiya kuma 750 kukwira 1,000 nemamiliyoni ari kubiwawo, I think kuti kutadza kushandisa mapriorities. Nyika iri kurasikirwa negold, neplatinum, nemadiamonds achibiwa nevakuru, vakuru vachidya vachitengesa, vachifema nepamusana semanderi. Woenda kuvarairidzwa, ritonhonga wosuse nomuromo kuda kunoteerera dhora kana $5, hatofunga kushaya basa, kuzoshaya basa.
Saka imi munomira nerekuti sesangano revarairidzi?
Isu tinofunga kuti varairidzi ngavapiwe mari inokwana, vakapiwa ino mari inokwana, hationi vachingoenda vachinotsvaga mari dzavarikutsvaga dzemadhora nama$5. Nyika ngaisatambisa maresources anti-corruption ichiendesa kuvanhu vasina mari. Anti-corruption ngaende kuri kubiwa mari, mari iri kuvabiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro, kwete kusvira tida kuita yatingati diversion yokuti vakuru vari muhurumende vataza kudhiriva. Wofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarairi. Izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisirwa anti-corruption. Iko kune vanhu vari kutozikanwa kuti vari korapu. Tinoziva kuti 15 billion yakabiwa yemadiamonds, hatina kana munhu one chete akasungwa. Tinoziva kuti gold riri kuramba richingobuda, richibuda nepaairport pedu, rimwe richibata paairport, rimwe richinobata kusouth africa. Hatisati tava nevanhu vanombova behind bars. I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya nzou neriva zvisina basa, anti-corruption ngaite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption, richisunga vari korapu.